Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe chinela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu kurume 2022 makateerera kustudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu gumi nevaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Zvimwe zvikoro zvave kumanikidza vana vechikoro kuti varatidze umbowo wekuti havana chirwere cheCOVID-19 kana kuti maCOVID-19 certificates vasati vatenderwa kudzokera kuchikoro. Mutungamiri wemDCT Dr. Tokozani Kupe vadzingwa mudare reparamende nhasi zvitevera tsamba yakanyorwa kumutauriri wedare reparamende nemutungamiri weMDC Alliance vaDouglas Monzora. Sangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights rasvitsa makore makumi maviri nematanhatu nhasi kubva zvaraumbwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu gumi nevaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru zvishanu nemazana matatu nemakumi mashanu kana kuti 5,350. Vanhu zana nemakumi masere nevashanu kana kuti 185 vakabatwawo nechirwere ichi nezuro zvasiya vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira muna 2019 vave zviuru mazana maviri nemakumi maviri nemapfumbamwe zvine mazana masere nemakumi masere nemumwe kana kuti 229,851. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu vabaiwa nhomba yeCOVID-19 kekutanga vave mamiriyoni mana nezviuru mazana maviri nemakumi manomwe nemana nemazana matatu nemakumi manomwe nevanomwe kana kuti 4,274,377. Vabaiwa nhomba kaviri vave mamiriyoni matatu nezviuru mazana matatu nevatatu nemazana manomwe nemakumi manomwe nevatatu kana kuti 3,303,773. Vanhu vabaiwa nhomba katatu vave zviuru makumi mashanu nemasere zvine mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nevaviri kana kuti 58,792. Zvichakadaro zvimwe zvikoro zvinonzi zvave kumanikidza vana vechikoro kuti vauye netsamba dzinoratidza kuti havana utachiwana kana kuti maCOVID-19 certificates. Asi izvi zviri kukonzera mutauro wakanyanya munyika vamwe vachiti hazvisi pamutemo. Kudzanai Musengi anotipanyaya inotevera.
Mumwe mubereki uyo asina kuda kudomwa nezita akatambira chiziviso chedanho iri kubva kuchikoro chemwana wake nezuro. Ati anonzwisisa chose kuti danho iri rinogona kubatsira kudzivirira kutekeshera kunogona kuramba kuchiita chirwere cheCOVID-19 asi ati izvi zvinodhurira vabereki.
Pakudiwa imwe mari yekuti titorese vana vaitwe matesti aya and ndiri kutarisa nekuwanda kwakaita maboarding schools muno muZimbabwe kuti matesti kiti anowanika here anokwana kuti vana vese vange vachiitwa matesti vasati vadzokera kuchikoro and nenyaya yeperiodi yavapa yekuti 24 hours zvinoreva kuti kumaservice provider kwacho kuchaita pressure and its likely to trigger maprice increases. Maservice provider kana vaona kuti service yavapa demand vanogona kukwidza maprice avo kuvabereki zvinenge zvakaoma. Maybe zvaigona kuita nani kana chikoro chiri icho chaigona kudeedza vanhu vacho vanotesta vana vangotestwa vari panzvimbo 1 uye chikoro chichibhadharo chimwe chikamu kana kuti government yoita iyo testing kuitira kuti ma expenses asanyanye kuwanda.
Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro Studio 7 kuti bazi ravo rine matanho akatarwa anobudisa pachena kuti ndezvipi zvinofanirwa kuitwa muzvikoro, vakati hapana mutemo unomanikidza vadzidzi kuti vave nemagwara anoratidza kuti havana chirwere checovid 19.
We do not force our learners to bring COVID certificates, and we advise all schools that are doing so to abide by the standard operating procedures.
Atimani kids vadzidzi kuti vave kuzvikoro nema COVID 19 certificates. Uye tiri kukurudzira zvikoro zvese zviri kuita izvi kuti zvitevedzere matanho akatarwa ekudzivirira kupararira kwechirwere ichi muzvikoro.
Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vati hapana zvavange vachikwanisa kutaura nezvenyaya iyi sezvo ari kunze kwenyika pari zvino. Mushure meongororo yakaitwa gore rapera, hurumende yakati vana vane makore 14 zvichikwira vanokwanisa kubayiwa nhomba asi vasingaite zvekumanikidzwa. Mutungamiri wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum varivo gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaMusa Kika vati mitemo iri kugara ichiitwa nehurumende pakudzivirira kupararira kweCOVID-19 ndiyo inofanirwa kutevedzerwa kwete zvimwe zviri kunze kwemitemo iyi.
Pari zvino tine statutory instrument, tine matanho akaziviswa nemutevedzeri mutungamiri wenyika Vice President Chiwenga. Matanho iwawo haasanganisire kumanikidza vana vechikoro kana kuti vana college kuti vange vachiproducer a negative COVID-19 certificate kuti vange vachiuya kuchikoro panotanga zvikoro muna February muno. Saka zvikoro zviri kumanikidza vana vechikoro kuti vange vachiuya nema COVID-19 certificates ari valid for 24 hours zvino zvisina kutsigirwa nemutemo wedu pari zvino. Hongu zvikoro kana mabhizinesi makambani vanotenderwa kunge vachitora mamwe matanho ari pamusoro pematanho atarwa nemutemo, asi matanho iwawo haakwanisi kunge ari ano disadvantage kana kuti anoita kuti vamwe vazosara vazovharirwa panze vange vachitadza kuenda kuchikoro. COVID-19 certificate irinotora mari, havasi vese vana vechikoro vanenge vane mari kuti vange vachikwanisa kuwana certificate iroro vave kuchikoro.
Dr. Henry Madzorera avakambove gurukota rezveutano vati havaone kumanikidza kuti vana vechikoro vave nehombowo hwekuti havana COVID-19 kuchibatsira. Vati zvakakosha kuti hurumende ione kuti matanho agara aripo ekurwisa COVID-19 muzvikoro atevedzerwa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Vamwe vabereki vari kuchema-chema kuti vave kutadza kutengera vana vavo mayunifomu nenyaya yekudhura kwezvinhu. Vanoti vave kumanikidzwa kuita zvekusonesa. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Ongororo yaitwa neStudio 7 mudhorobha reHarare inoradza kuti zvitoro zvagara zvichizikanwa zvinotengeswa mayunifomu, marokwa anopfekwa nevari kuprimary ari kutengwa nemari iri pakati pemadhora 10 nemapfumbamwe kusvika kumadhora 25 kuAmerica. Vari kusonesa marokwe echikoro mamweo vari kushandisa mari iri pakati pemadhora masere kusvika pamadhora 10 zvichienderana nechikoro. Majuzi ari kutangirawo pamadhora 10 nemasere kusvika kumadhora 30, asi vari kunorukisa vega vachitowo vari kushandisa madhora 10 chete. Mabhachi echikoro kana kuti mablazer ari kutengwa nemari inopfuura madhora 45, asi vari kusonesa mabhachi echikoro kana kuti mablazer ari kutengwa nemari inopfuura madhora 45, asi vari kusona vemabhizimisi madiki vari kuda chidimbu chemari iyi. Mumwe wavabereki anga achisonesa mayunifomu ndivariki chinoda kufa, avo vati blazer remwana wechikoro muchitoro cheNB ranga richiita madhora 50 emari yekuAmerica, asi vakwanisa kusonesa nemari iri pasi pemadhora 25.
Mayunifomus ari kudhura zviya zvekuti unosvika kuti ana achadzokera kuchikoro here. Ukaenda kwaNB unonosvika yunifomu yavanogona kuwana blazer remwana wechikoro richinzi $50. Kunosonesa wakwanisa kusonesa less than $25. Saka taa kutongo tikusonesa ndio atongo wangoma ndio. Zimbabwe ni yashata kudarama kwacho kwakaoma nedetutuwe
vano wakatene vati omari yekutenga mainfome vana vavo vaviri vari kunotanga zvidzidzo zveprimary kuzvitoro zvavakapiwa nechikoro kuti ndiko kunotengeswa mainfome yanga yakawandisa zvakanyanya izvo zvazoita kuti vaite zvekusonesa
naa masku uniforms adhura taimatenga muNB nema$12 now akuta $18 achatengeke akudhura zvitori nani tiche yekusonesa noti kunosonesa vanoita $3 hazvina basa kuti primary level kana secondary level
amai memory sosera ndeumwe wavari kusona mauniformu vaudza Studio 7 kuti bhizimusi ravo rasumukira zvakanyanya kubva zvataurwa nehurumende kuti zvikoro zvave kuvhurwa
no at least zvinhu zvange zviri nani nokuti haa mazuva apera zvinhu zvazvinomira musha patina kuvhurwa kwakuitwa zvikoro kabhizinesi tatisumukeni
amai Violet Dzikiti vari kutengesawo mauniformu ekusona ava vatsigirawo kuti bhizimusi riri kufamba
ikwezvinezvi kubva pakataurwa dheti remusi wa7 haa taakutombotengesa isi vemauniformu zvaakutiitira zviri nani taakutogonawo kutenderedza mari
mai Dzikiti vatiwo vanotarisira kuti kunyange pachazobuda maresult vana vegrade 7 vachakwanisa kutengesa mauniformu akawanda nyanzvi mune zveupfumi vamasimba manyanya vaudza Studio 7 kuti veruzhinji vakaomerwa zvakanyanya nekugadzirira zvechikoro vamanyanya vati dambudziko guru kushomeka kwemuhoro iyo vati iri kuramba ichidzika zvinhu zvakadai semainfomu zvichikwira mutengo
maparents havana mari mumisha umu mari iri kunetsa kuwana and then yemaschool incomes hatikwanisa kuitarira inaitoeten inyaya yerubatana batano zvakare nenyaya yemaschool business zvinhu zvakataura pati ikonomi yedu haisakwanisa kubhadhara mawiki dzangu vasakuita kuti maparents aitecheta kueducation
vamanyanya vati kunyange hazvo vamwe vari kukwanisa kusonesa mauniformu pachinzvimbo chekutenga muzvitoro pane vamwe vari kutokundikana zvachose kana kutosonesa kwacho hurumende yakazivisa kuti zvikoro zvichange zvichivhurwa musi wa7 kukadzi ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere
Mutungamiri weMDCT Dr. Tokozani Kupe vadzingwa mudare reparamende nhasi zvitevera tsamba yakanyorwa kumutauriri wedare reparamende nemutungamiri weMDC Alliance vaDouglas Monzora. Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
Muzvare Kupe vaudza vatori venhau muHarare nhasi kuti vakatambira tsamba svondo rapera yakatumirwa nemutauriri weparamende vaJacob Mudenda vachivazivisa kuti havasisiri nhengo yeparamende. Vatiwo mumwe akadzingwa muparamende ndamai Nomvula Muguni vanga vari nhengo yebato ravo yeproportional representation yanga ichimirira Bulawayo Metropolitan muparamende. Muzvare Kupe vati izvo zviri kuvashamisa sezvo vachiti vakange vanyorera tsamba vaMudenda vachivazivisa kuti pave nemapoka maviri ebato ravo zvichitevera kuzivisa kwavakaita mwedzi wapera kuti bato ravo reMDCT rakatsemuka nepakati. Vatiwo vamonzora vasisiri nhengo yebato ravo zvichitevera kuzivisa kwavakaita commission inoona nezvesarudzo kuti bato ravo richakwikwidza musarudzo dzemabuy elections richishandisa zita rekuti MDC Alliance.
Takanyora tsamba pamwe chete monzora ichinyora tsamba ini chinyora tsamba yangu tsamba yandakanyorera speaker ndeyekuti wedway tiregezei tiite panika zvakaitwa muna 2005 nekutoti inini ndiri munhukadzi munhukadzi asingadi kushungurudza vanhu saka ndakati ngavatiye takadaro participate akatora tsamba yemonzora akaregedza yangu akanyora tsamba ikati isusu tatorikolwa inini na honorable Nomvula Mukuni izvozvo hazvipo pamutemo zvakaita na speaker nekuti hapana munhu anorikolwa akagara mumba make speaker asina kugara muparliament
asi mutauriri weMDCT yavamonzora vawitness Dube vati Muzvare Kupe vadzingwa muparamende nekuti havachamirire zvido zvebato ravo vachiti Muzvare Kupe vakazvidzinga vega mubato ravo mushure mekunge vazivisa kuti vave mutungamiri werimwe boka reMDCT
chokwadi rizere vanoriziva vadzingwa muparlament iyoyi yavanga vapinda under MDCT asi mavotes anga ahwiniwa negungano reMDC Alliance
asi mwenyanzvi munyadzi dzezvimatongerwo enyika Muzvare Sibongile Mugijima vati vamonzora vasisiri nhengo yeMDCT kana pachitevedzerwa zviri mubumbiro bumbiro remitemo rebato iri.
Ndizvozvo zvichienderana nebumbiro remitemo wavo. Saka vamonzora pachokwadi havazisiri member yeMDCT nokuti vakuzviti ivo member yeMDC Alliance. Asi kualliance kwacho kwavanga vachiti vari hapana pavakambovhoterwa kuva mune zvinzvimbo zveikoko. Asi nokuti tine matare dzimhosva akamonyororwa kana kuenda kukoti munongonzi aiwa ndizvozvo zvavataura nokuti imember nokuti MDC irimo mualliance.
Muzvare kupe vati havasi kufara kuti gurukota rezvemitemo vazihambi zihambi negurukota rezvemari vamutuli ncuve vakapa boka ravamonzora mari inopiwa mapato ezvematongerwo enyika anenge awana zvikamu zvinodarika zvishanu kubva muzana zvemavhoti musarudzo pasi pemutemo wePolitical Parties Finance Act. Muzvare kupe vati nyaya dzose dziri mbiri idzi dzave kumatare edzimhosva. Asi vadhuve vati zvese zviri kutaurwa namuzvare kupe izvi ndezvekuda kububunya mari chete kwete kugadzirisa matambudziko akatarisana neveruzhinji munyika. Zvichakadaro muzvare kupe vati vanyorera masangano akawanda pasi rose kusanganisira munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres nemasangano emuno anomirira kodzero dzemadzimai vachiti zvakaitwa navamudhenda zvokuvadzinga muparamende iro dare reparamende riri pazororo pamwe nekunyimwa kwavakaitwa mari iyi zvinoratidza kutsikirirwa kwavanoti kuri kuitwa madzimai munyika. Vamudhenda vati tigozovafonera asi vazenge vasadare nhare mbozha yavo hatina kukwanisa kubata vazihambi kutinzwawo divi ravo panyaya yemari iyi. Asi vazihambi vakamboudza Studio 7 kuti sehurumende vanongotevedzera zviri pamutemo vachiti havapindire mumakakatano emapato ezvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Sangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights rasvitsa makore makumi maviri nematanhatu nhasi kubva zvaraumbwa. Sangano iri riri kutendwa nevakawanda nekumirira kodzero dzevanhu kunyanya varombo. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mutauri weZLHR vakumbirai mafunda vanoti rwendo rwavafamba rwakazara nematambudziko ekusungwa kwevanhu dzimwe nguva pasina umbo hwakakwana.
Zvikuru zvatingapasi mahighlights inyaya dzokubatsira kuna vazimbabwe vanoshungurudzwa vanasisijestina munoziva kuti vakabatswa nezvimabhuloya zvehumanrights maordinary persons chaivo chaivo vanhu vangori ordinary people munoziva kubatsirwa kwaiko nezvimabhuloya zvehumanrights vaipisirwa dzimba vaidzingwa vada kuevhikwa. Hatitarisi kuti masvondere zano nderendonga nderemdc nderetriple c nderemdct kana nderepati ipi.
Mumwe akabatsirwa nezlhr ndiamai consilia chinanzva vana vebato recitizen and Coalition for Change vachiri kuMDC avo vainge vakatarisana nemhosva yekuda kupindigura hurumende iyo yaikwanisa kuti vatongerwe kugara mujeri kweupenyu hwavo hwese kana kutongerwa rufu.
Ina hangu semunhu akafamba muhutakwa muusungwa kwenguva yakareba kuzvikuru sei takatarisana nekuva maactivist eopposition muZimbabwe ini ndakabatsirwa zvikuru kunyange nemhuri yese yekwangu kunyange nevamwe vese muZimbabwe vakanga vachida kuedza kumirira kodzero dzevanhu vanozviziva kuti tabatsirwa zvikuru nekuva negungano reZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Mumwe akambosungwa achipomerwa mhosva yekuzvidza vaimbo vemutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe vatendai musonza vanoti vanofara nebasa rinoitwa nezlhr sezvo ruchibatsira vanhu pachena.
Vari kupinda vachibatsira vanhu munoziva patinonzi taita mhosva kunyanya isinoita nezvematongerwo enyika mhosva idzodzo dzinotoperera kumatare edzimhosva nyange mapurisa chaivo achiona kuti hapana nyaya asi zvine zvakavaomerera kuti vati hapana nyaya nekuti vanotya kunzi vasapota vanhu veopposition. Saka magweta aya vabatsira vanhu vakawanda.
ZLHR yakamirirawo nhengo yezanu PF vaGoodman Masarira avo vaipomerwa mhosva yekutuka mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vachipindura mubvunzo watanga tavabvunza panhare mbozha yavo vamusaririri vanoti vanofara kuti ZLHR isangano risingasarure vanhu vekumiririra. ZLHR inozivikanwa nekumirira vanhu vakawanda vanenge vachida kubviswa mapurazi nenzvimbo dzinenge dzichida kutorwa nehurumende kuti ipe vemabhizinisi nevezvematongerwo enyika. Donzo guru reZLHR nderekusimbisa nyaya dzekukurudzira nekuremekedza kodzero dzevanhu munyika kuburikidza nekuti mitemo itevedzerwe. ZLHR inomirira vanhu vanosvika zviuru zviviri pagore. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Guta guru renyika yeGuinea Bissau reConakry range rine runyararo nhasi mushure mekunge vamwe vanhu vainge vakapakatira zvombo vaedza kupidigura hurumende nezuro asi vakakundikana. Mutungamiri wenyika iyi vaUmaro Sisoko Embalo avo vaive mutungamiri wemauto vanoti vaida kupidigura hurumende yavo vakaedza kuita izvi panguva iyo vaiita musangano nedare ravo remakurukota. Vachitaura nezuro manheru pane penyuro yenyika iyi vakatiwo vanhu vakawanda vakafa pakurwisana kwakaitika kwemaawa mashanu. VaEmbalo vakanzi ndivo vakakunda musarudzo dzakaitwa muna 2020 asi vanopikisa vari kuramba kudzitambira. Hurumende yeAmerica iri kukurudzira United Nations Security Council kuti iite musangano wekuzeya zvakaitwa neNorth Korea zvekuedza masimba ezvombo zvehondo zvinogona kusvika kuchitsuva chiri pasi peAmerica chinonzi Guam. Muzinda weWhite House unoti zvakaitwa neNorth Korea musi wesvondo izvi kuda kukonzera kusagadzikana nechikonzero chekuda kuti zvirango zvayakatemerwa zvibviswe. Chikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Svondo rino tine hurukuro namufundisi Jacob Tozoona Maforo vekereke yeUnited Methodist Church avari mudunhu reKansas muno muAmerica vari kubatsira vari kumusha nevari muno muAmerica vanotambura. Mufundisi Maforo vakaberekerwa paOld Mutare vakazokurira pamwe nekudzidza kuHeadlands vasati vadzokera zvakare kwaMutare kwavakanodzidza paHadzell High School. Vakazoenda kunoita zvidzidzo zvekubatsira pamwe nekusimudzira vanotambura. Mushure mezvo vachizoitawo zvidzidzo zvekuva mufundisi paZimbabwe Council of Churches Ecumenical and Human Resources Training Center. Muna 2012 mufundisi Maforo nevamwe vana veZimbabwe vari kuKansas vakatanga chimwe chirongwa chinobatsira chinonzi Building for the Future. Gatinzwe ine zvemabasa avari kuita muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tinoda kukwazisa ruzhinji rweZimbabwe. Ndichitenda nemukana unoyu wekugowerana nekuzivisana zviri kuitika munharaunda matirigere tichibatsirana nekusangana pamwe chete nevamwe. Kukura kwese kwandakaita kubva ndiri mwana mudiki ndaipinda Church yeUnited Methodist Church. Asi mukukura ikoko zvakare takawana nemukana wekuita zvinhu zvizhinji nekusangana nevamwe tiri mumaorganizations anenge Scripture Union, anenge maCovenanters neYMCA inomirira iyo Young Men's Christian Association.
Makatanga sei pfungwa yekubatsira vanotambura iyi?
Young Men's Christian Association ndiyo organization yandingati ndakatanga kuvhurika pfungwa dzangu nezvishuwo nekukura pachishuwo changu chekuti dai ndagona kubatsira vamwe. Asi even kudzidzawo pamusoro peutungamiriri zvinhu zvandakaita ndiri muYMCA ndichiri kuZimbabwe, uko kunowa kwandakashanda munzvimbo dzakasiyana-siyana kubva tichiri kuyouth.
Mauya muno muAmerica zvii zvamakaita mufundisi Maforo?
Kwandiri zvino kuKansas ndiko kwandataura kuti kwatakapfuurira mberi nechikoro. Mushure mekugraduata madegree ekutanga kwakuzoendawo kunoita seminary kuSt Paul's School of Theology nekuchitanga basa rechifundisi randinoshanda ndiri muno muKansas. Andane makore akati kuti chaizvo nemachechi akati kuti andashanda nawo ndiri muno muKansas.
Tinoona kuti mufundisi Maforo mabasa ekubatsira iwayo makaramba muinawo kusvika magara muno muAmerica. Chii chakakukurudzirai kuti murambe muchienderera mberi nemabasa ekubatsira?
Ini chakandikurudzira kuti nditange mabasa andinoita ndechekuona kudya tichipfachura, kupfeka tichirasa, kwatinoita tiri muno muAmerica tichikanganwa dzimwe dzenguwa kwatakabva. Saka ndakapindwa nepfungwa iya yatakanzwa nekuverenga mubhuku rinonzi Ziva kwawakabva. Takatanga kuita mabasa madiki madiki zvavo ekuunganidza zvinhu tichitumira kuZimbabwe. Takatanga tichitumira kunyangwe makombiyuta akanga atoraswa nevamwe, asi akabatsira wana vazhinji.
Mune zvimwe here zvamunoita zvekubatsira kunze kwekutumira mbatya idzodzo nemakombiyuta nezvimwe zvakadaro?
Mugore ra2012 takatanga chirongwa chinonzi Building for the Future. Icho chatinounganidza mhuri yeZimbabwe muno muKansas gore rega rega muna July. Tinounza vanhu waya vanongobatiranawo nepfungwa seidzodzi dzekuti tishande tichibatsira nyika yedu, tichibatsira misha yedu, tichibatsira maguta nezvikoro zvatakabva. Saka patinoungana tinowana mukana wekuti avo vari kuita mabasa avo kuZimbabwe vanowana mikana yekutsanangura zvavari kuita, vachiratidzira mabasa avari kuita. Tinoona zvinhu zvizhinji. Chinhu chinokosha kungoona kuti mhuri yeZimbabwe yapindwa nemweya wakanaka uya watingati philanthropic spirit iri kukura nekukwira zvakanyanyisa pakati pemhuri yekuZimbabwe.
Avo vanga vari mufundisi Jacob Tozoona Maforo vekereke United Methodist Church vari parunare mudunhu reKansas muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kugonzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Chirongwa cheDiaspora Forum chatinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Nasi tiri kutaura nezvenhau dzeCovid-19, mirijonga inonzi iri kuitirwa zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa, uye nyaya yemari dziri kutumirwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kana kuti maDiaspora Remittances. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Tanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175-7255 pashortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Bazi rezveutano rinoti vanhu gumi nevaviri vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro. Zvimwe zvikoro zvave kumanikidza vana vechikoro kuti vauye neumbowo unoratidza kuti havana utachiwana weCovid-19 kana kuti maCovid-19 certificates. Mutungamiri weMDCT Dr. Tokozani Kupe vadzingwa mudare reparamende zvichitevera tsamba yakanyorwa kumutauriri wedare iri nemutungamiri weMDC Alliance vaDouglas Monzora. Sangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights rosvitsa makore makumi maviri nematanhatu nhasi kubva zvaraumbwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiya muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Kuhisika tisenda baku VOA Ndebele.